This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adzirikitika mzimbabwe. Tirikute penyura tiripa mzindawe Voice of America urumu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba ze Zimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Maniro akanaka vateereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemugovera, gunyana 6, 2014. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi.
Zvokubuda panyaya yechild marriage or forced marriage kunyanya-nyanya inhamo iri mumhuri. Naizvozvo mwana asi kupiwa mukana wekunge achiwana dzidzo, achiwana mabasa emaoko anozviitira kana kuti kuwana kuramba achienderera mberi nechikoro.
United Nations yozeya nyaya yekuroorwa kwevanasikana vasati vasvika zera. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reUnited Nations nezuro rakaita musangano waro wekutanga wekuzeya nyaya yekuroorwa kwevanasikana vasati vasvika zera rekuroorwa. Sangano reUNICEF rinoti vanhu vanosvika mamiriyoni mazana manomwe vakaroorwa vasati vasvika makore gumi nemasere. United Nations inotiwo kurodza vana vasati vasvika zera kutyora kodzero dzavo. UN inoenderera mberi ichitiwo izvi zviri kupa kuti madzimai aite urombo hunotyisa, kushungurudzwa mudzimba uye kupondwa. Vamwe vainge vari kumusangano weUnited Nations ndiamai Nyaradzai Gumbonzvanda, gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari nhumwa yeAfrican Union kana kuti AU Goodwill Ambassador. Tavabvunza nezvedambudziko rekurodzwa kwevana iri.
Zvikonzero chikurukuru zvokubuda panyaya yechild marriage or forced marriage kunyanya-nyanya inhamo iri mumhuri. Naizvozvo mwana asi kupiwa mukana wekunge achiwana dzidzo, achiwana mabasa emaoko anozviitira kana kuti kuwana kuramba achienderera mberi nechikoro. Izvozvo zvekusakoshesa mwana nekungoti mwana azvarwa anongonzi atova mudzimai. Toona kana mwana achizvarwa mudiki ongonzi amusikana, zvatonzi mudzimai wavanhengi. Saka zvatogara zvatarisirwa kare kuti mwanasikana chake kuroorwa, kwete kuti achave neupenyu wakanaka wamangwana.
Imi muri gweta rinorwira kodzero dzevanhu, mungati hakuna mitemo here yakanyatsoti tsvikiti chii chaizvo chinopa kuti dambudziko iri rambe richienderera mberi?
Tine zvakati kuti zviri mumutemo zvinoda kugadziriswa. Chekutanga ndechekuti mutemo unoona nezvewanano nemazera anoona achipinda mukuroorana muwananiso, makore aripo anopiwa akasiyana nemakore anonzi munhu ave of legal age. Saka legal age edu tinoona iri pa18 years. Saka 18 years waakunzi waamunhu mukuru, unokwanisa kuvhota, unokwanisa kuopena mabank account uchizvimiririra pa18 years. Asi pakuti munhu akwanise kunzi waakumisa imba, tiri kuti mwana ane 16 years unonzi unokwanisa kumisa imba. Saka ipapo tinoona pane dambudziko.
Amai Nyaradzai Gumbonzvanda igweta rinorwira kodzero dzevanasikana uye vari nhumwa yeAfrican Union kana kuti AU Goodwill Ambassador, vanga vari parunare muNew York. Vateereri, musakanganwe kuteerera nyaya yekurodzwa kwevanasikana yakataurwa kuUnited Nations apo tichaita hurukuro izere naamai Gumbonzvanda mangwana pachirongwa cheYouth Forum. Vanoona nezvekupararira kwezvirwere mubazi reUnited Nations reWorld Health Organization kana kuti WHO vanoti vari kutyira kuti chirwere choshura mare mazuva ano cheEbola chicharamba chichipararira zvakanyanya. Chirwere ichi chauraya vanhu vakawanda kumawirira kweAfrica. Uye vanhu vanosvika churu nemazana mapfumbamwe ndivo vari kunzi vafa. Chirwere ichi chapararirawo kusvika kuDRC. Asi nyika dzakanyanya kubatwa nechirwere ichi iLiberia, Guinea, Sierra Leone neNigeria. Gurukota runoona nezveutano Dr. David Parirenyatwa ndivo vari kutungamira makurukota emuSADC mukuedza kudzivirira chirwere ichi. Zimbabwe ndiyo sachigaro weSADC pari zvino. Kuti tinzwe nezvedambudziko rechirwere ichi, tabatawo Dr. Rutendo Bonde, vanoshanda nesangano reZimbabwe Doctors for Human Rights, kuti tinzwe maonero avo.
Mashoko anosvika kuti tinoona kuti chirwere cheEbola hachisi chirwere chinorapika, uyezve chirwere chinotapukira kuvanhu, chinoramba chiri mumwiri. Kana iwewe ukapinda munzvimbo yekuti unogona kunge wazvi pinza pane Ebola, mazuva acho akawanda 21 days ekuti unenge uchinzi unofanirwa kunge wakachengetedzeka wachitiongorora. Akawandisa mazuva acho. Mukana wekupararira chirwere kune vamwe vanhu unenge uripo wakakura. Saka tinenge tichinzwa kutya kuti vachengeti veutano muno muAfrica vakurumidze kubatsira vanhu vari kurwara nechirwere chichapararire chese chingaperi.
Tiri kunzwawo kuti chirwere ichauraya vanhu vakati wandei iko zvino kunyika yeDRC, inovawo inodyidzana neZimbabwe munyaya dzekutengeserana. Zvinokonzera matambudziko akadii izvi?
Tinochema navo hama dzedu dzekuDRC, tinochema nazvo. Chechipiri, tinoona kuti vanhu havayambiro dzatinopuwa kuti nzvimbo dzakadai dzave nechirwere chinogona kutapukira. Hachiregedze vanhu kuti vaende kunoita bhizinesi ravo. Hationi vanhu vachinyerekedza nzvimbo idzodzo vachitsvaga dzimwe nzira, nekuti vanhu vari kutsvaga raramo kazhinji.
Dr. Rutendo Bonde, vanoshanda nesangano reZimbabwe Doctors for Human Rights, vanga vari parunare muHarare. Vamwe vagari vekunoanetsi vakabviswa kuchingwizi vanoti vamwe vatungamiri vehurumende mudunhu remasvingo vari kuramba vachivashungurudza zvakanyanya zvekuti vakwidza nyayawo kumagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights. Mukuzeya nyaya iyi tabata rimwe remagweta avo vaKennedy Masie vanoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Eko zvino vamwe vacho vandataura navo nhasi vakachitaura kuti havakunyatsogara zvakanaka nevamwe ava. Kozi chakaitika ndechekuti pane vamwe varikunzi mavolontia varikunzi vakaenda vachida kunogara kuma 1 hectare ikoko. Saka ivo vakutoonekwa senge marebels vachitwa iita kutoonekwa semacriminals ende havasinyatsogara zvakanaka ikoko. And vamwe vari kutoti tikutoshushikana because munhu PA anonzi PA wekulenzuko anenge ari kutoshanda nevamwe vacho kuda kuti vaitwe force out of the community.
Muri kuronga here kukwidza nyaya iyo yekushungurudzwa kwavo kumaatare?
Yes, toda toronga kutoti titotanga tambonyorana tsamba nevekumasvingo kwaPA's office kwako tonyatsokuvisa kuti chii chirikumboitika. Kozi pane imwe client yedu inonzi Nyengeterai Tagwirei ari kuti iye zvinhu zvake akangowana zvisipo panzvimbo zvakanongonokandwa kune imwe nzvimbowo iye umo munhu. Saka paakaenda kuna PA achitaura kuti iye nyangwe hazvo vanga achipokana nema 1 hectare haana kutowana 1 hectare iyoyo. And PA akamutaura kuti haakwanisi kumupa 1 hectare iyoyo nokuti vanhu vavo vanonetsa. Saka isi tida kutoti titokwidza nyaya iyoyo kumatare kana vakakona kuisana nesu patsamba dzatichavanyorera.
Rimwe remagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights vaKennedy Masie vachitaura vari parunare kuchiredzi. Yasvika nguva yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum chatinopakurirwa naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
idzi inokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi tiri kuita hurukuro namai Alice Mutasa, avo vakawanikwa ivo vachibatsirwa nemakwadzi kana kuti vana mwedzi mitatu yapfuura. Tiri kuziya navo kuti zvamira sei pari zvino. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu, mai Mutasa. Mai Mutasa, tinoona kuti makawanikwa muchibatsirwa imi nemakwadzi mwedzi mitatu inoraudzira yapfuura. Pari zvino vakadi?
Vakura, vari raiti zvavo.
Pari zvino vana vakaburitswa here muchipatara?
Vasati, hatisati tawanirwa zvokuti tigare, saka tingori muchipatara.
Munozvifambisa sei zuva nezuva?
Baba vanondigira vachikafu vachibva kumba vachiya kuona vana kuhospital kwandinenge ndiri. Zvedu tiri kuhospital isusu tiri sefu.
Icho chipatara chiri kuti chii panyaya yekuti vana vaburitswe?
Izvozvi zvavanga vachiti tinongomirira kuti tione kuti hapana anokwanisa here kubatsira. Havasati vandipedza nguva yekuti vanondiburitsa rini. Vari kungotiotirikutarisirawo kuti pamwe pane achabatsira.
Pane vakambovimbisa here kuti vanokwanisa kunge vachikubatsirai panyaya iyoyi yepekugara?
Izvozvi hapasati.
Imi shuwiro yenyu ndeyekuti zvifambe sei?
Ndani tingoda kuti vanhu vandibatsirewo nepekugara nekuti ndizi mhuri yandiriwandira muone rumu nekunodya hazvichanyatsoita. Mari yacho hatina yekuzoti yerendi yekuchengeta kungazinongoziyawo kumunhu anenge ari pamba pake handikandingado vana vakawanda so panenge pakutanga kuita aroma.
Saka vana vanonzi ani nani nani?
Wekutanga Tavanaishi, Tivanaishi Chanel kana kuti Tadiwa Nashi, H3 Chantel kana kuti Tinotenda Ishi, H4 Chamain kana kuti Tinoda Ishi.
Saka munovapatsanura sei? Vakafanana here kana kuti vakasiyana?
Vakafanana sini tamai vacho zvemunhu anogara ajaira ndazvivaziva.
Ko, panyaya yekunwa mukaka muri kuzvigona sei?
Ndinovapa inas, ndinovapawo nebreast milk.
Munowana rubatsiro here pakuchengeta vanava?
Izvozvi hapachina, vandishandisa izvozvi zvakapiwa pakabuda nyaya kuhera. Saka izvozvi hapasina, vandisina ende hapasina vavachauya.
Vanenge vachida kukubatsirai vanokuona ikupi kana kuti vangaite sei?
Vanenge vachida kundibatsira vanonyatsondona vanondiona kuHarare Hospital. Namba dzangu ndidzodzo 0778-344-040. Akaunti namba yangu 007-314-760-433-5701.
Pane zvimwe zvamungade kutaura here mukuedza kuwana rubatsiro rwekuti vana vagobuda imomo muchipatara?
Ndangandichingokumbirawo kuti vanhu vandibatsira nekuti izvozvi handichazivi kuti ndiita sei. Mwana ari kumba ari kudawo kuchengetwa, ari kudawo rudo rwamai vake. Zvino vanofanirwa kuti kuti vagare vese tindogara panzvimbo yani ndokuti tigare zvakasununguka. Nekubatsirwawo murume wangu haanyatsiwanawo mari yakawanda ine handishandi. Ndaingoda kubatsirwawo nemunhu anondibatsirawo kuchengeta vanhu.
Baba vamakwadzi vanoita basa rei?
Vanoshanda kumusika kumbare.
Saka ndivo vari kubika here? Sekutaura kwamaita mati ndivo vari kukuigirai chikafu, zviri kufamba sei?
Vanoti vakabva kubasa vanotokurudzwa kubva kubasa masikati vouya vobika chikafu vouya vachizondiigira chikafu nekuona vanhu.
Iye zvino izvi vana vakura sei?
Vana vane 3 months 2 weeks.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai mai Alice Mutasa kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi machipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu wedu, our lives.
Ndinokutambirai nemufaro muchirongwa chedu cheupenyu hwedu, umwe watinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa danho rakatorwa nekanzuru yeguta reHarare rekuti vanotengesa munzvimbo dzakasiyana-siyana kana kuti mavhenda vange vachinyoresa nekanzuru iyi kuti vapiwe mvumo mukati memazuva makumi matatu, asi tinonzwa kuti vashoma-shoma vanotengesa ava vari kukwanisa kunge vachitora mukana uyu kunyoresa nekanzuru yeHarare. Izvo zvaita kuti tibate vesangano reNational Vendors Union Zimbabwe murukuru edu. Tina director wesangano iri vaSamuel Wadzai. Tinokutambira ine mufaro pastudio 7 vaWadzai.
Tinotenda nengo yamatipa mukoma Jonga.
VaWadzai, nhasi tiri kuteera kurudziro yakaitwa neguta reHarare, asi tinoona kuti imi maburitsa gwaro rinonga riri kushoropodza iro danho rakatorwa nekanzuri iroro rekuti vanhu vange vachinyoresa.
Gwaro ratanyora riri kungokurudzira mavhenda kuti asavhunduka neultimatum yakapiwa neCity of Harare. Tiri kuti zviri kungozviradza zvega pachena kuti iultimatum isina nemusoro wese.
Hamusi kuzoomesera here vanotengesa ivava kana nhengo dzenyu kana vachinzwa kurudziro yenyu iyoyi kanzuro yaakushandisa masimbaya?
Aiwa, isusu hatisi kuvaomesera. Tiri kutoita kuti zvinhu zviitwe pajekerere, mwana wamai vangu. Dambudziko ratichaita nderekuti tikaita zvinhu tichimhanya tinenge takucreata maproblems akawanda. Kana tikaita zvinhu tichimhanya, mavhenda anenge asingazive kuti chavari kuita chii. Tiri kukurudzira umbavha huya hwatiri kuti toda kubvisa. Maitiro avari kuzviita haachabvisi uori huya hwataida kubvisa, haasi kuita kuti iyo City of Harare pachayo iwane mari inobva kumavhenda. Inenge yakuenda mumaoko echi evanhu ivava vanenge vachituma vachizibatsira home dzavo.
Mati mamboedzawo here kugara pasi nekanzuru kuti munge muchitaura matambudziko iwaya nedzimwe nyaya dzamuina dzamuri kunyunyuta?
Takaita urongwa hwakawanda hwekuti tikwanise kusangana nevakuru vekanzuru. Ndinovimba takambotaura pachirongwa chino kuti takamboita meeting nameya pachavo veguta reHarare nevamumadirector akawanda akauya vekuenvironment, vekuworks neivo pachavo vekusecurity inochengetedza muguta. Tichida kuonesana kuti toita sei kuti tishande nemavhenda vari munzira dzakarongeka. Zvakabvumirana mumiting iyoyo kuti no, mavhenda chatova chinhu chatisingagoni kuavoida. Kana ndikatokwanisa kukota zvakataurwa nameya, meya vakati vending has become an unavoidable reality in Zimbabwe. Mimi nitosei kuti iyo pachavo seCity of Harare vanotoaccepta kuti vending ndoo hwava upenyu. Saka taitarisira kuti patinenge taakundolonja process yekuti toorganiza sei mavhenda tinenge tichifamba tose. In fact vakatotiti isusu endai munodevelopa plani yekuti tozoita sei. Tikaenda seNational Vendors Union Zimbabwe tikandonyora gwaro kana kuti yatingati plani yekutadzira kuti itai makadai so kuti zvinhu zvei zvifambe. Nokuti tisu tine database remavhenda tinoziva kuti vangani muHarare uye vari kutengesa vari papi. Tavapa gwaro iroro vakabva vangoti zvii. Havachatiyevedzi pamamiting avanenge vava kuita, vangoti zvii. Saka isava taa kutoshaya kuti kuzvino zvinhu zvii zvava kufamba sei. Asi taakuti no, huyai, hatirambi, makamboda kutisiya henyu pakati apa. Huyai, tinaro database iri, tinokupai, tinokubatsirai kuti mavhenda nato kunzwisisa kuti zvinhu zvenyu muri kuda kuzvironga sei. Nokuti zvinoafekta yavo mavhenda ende zvinoafekta musangano wavo weNational Vendors Union Zimbabwe.
Aiva vateereri, tasvika kumagumo kwechirongwa chedu, uye tinokutendai vaWadzai nekuwana nguva yekutaura nesu pastudio 7.
Vateereri, tinokuonekai.
Manga makateerera kumukuru wesangano reNational Vendors Union Zimbabwe, vaSamuel Wadzai. Muchirongwa chenyu zvinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu. Chirongwa ichi munochipiwa neni Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya, apo tichaenderera mberi nehurukuro yedu navaWadzai. Ndokusiyai maoko aBlessing Zulu.
Ndiyapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Nyanzvi dzeUnited Nations dzozeya nyaya yekuroorwa kwevana vadiki kwevanasikana vasati vasvika zera. Vagari vekunowanetsi kumasvingo vanoti vooneswa ndondo nevamwe vatungamiri vehurumende mudunhu remasvingo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini Blessing Zulu. Ndokusiyai mina Gibbs Dube.